Tinotenda mukoma Jonga, tinotenda vateereri vedu vose veStudio 7. Nhau iri kutaurwa iyi haisi nhau isiri mumaziso mevazhinji, inhau yatinoona, inhau yatakatarisa zvikuru sei isusu vemachechi. Takatsungurira meso pakuti chinhu chinopokana nekupesana nenzvimbo yedu isusu pakunamatwa kunenge kwakatarisirwa kuti kuitwe mumakereke. Nekuti kereke haisi nzvimbo yezvepolitics. Kereke inzvimbo yakamirira kududzira nekutaura rudo rwakaratidzwa naMwari kunyika pavakatishpa Ishu Jesu Kristu kuti vafire zvivi zvedu, vave dira mamba, vave chibayiro.
Ndikubatei muromo, pasta. Regai tinzwe kuna Bishop Kanyenzura.
Ndinowirirana chose na Bishop Matininga nepfungwa dzavari kuti zviisa ichokwadi kuti mapoliticians havafanire kuwanikwa vachienda papeupiti. Saka vapapeupiti vakutanga kuita zvemaslogani nekutaura zvematongerwo enyika. Nokuti kukereke inzvimbo inofanira kuenda vanhu where their soul should be safe. Saka haisi nzvimbo yekutsvaga mavhoti. Kune nzvimbo dzavanofanira kuenda kunotsvaga mavhoti. So when politicians are actually going kumakereke kutsvaga mavhoti, it's actually an abomination.
Todzoka kuna Pastor Matininga. Dambudziko riri papi panyaya iyoyi? Tingati dambudziko riri kune vezvematongerwo enyika here kana kuti vemakereke vari kubvumidza vezvematongerwo enyika kupinda makereke mavo?
Vezvematongerwo enyika vanhu vari kuvhima. Vanovhima nemagonero avo ese avangaiti. Dambudziko riri kwatiri isusu vemakereke kuti tiri kuvhurira musiwo vanhu vasingakodzeri kunge vachipinda. Kana dai vezvematongerwo enyika vaiuya pakereke inopupura Jesu sezvazvakafanirwa, vaidzoka vawana ruponeso, kwete kuwana mavhoti. Asi vari kuuya mukereke inongova musanganiswa, vari kuuya kuvanhu vane pfungwa dzenyika vasina pfungwa dzezvemweya. Saka kuti vachakwanisa kuzviyenanidza kwavari ivo vaakutoona semukana wekuti vabatirane vachifamba pamwe chete nekuti vatsauka kubva panzira yavanofanira kunge vakamira pairi. Inova nzira yekumiririra zvakaitwa naIshe Jesu Kristu mukufa vachimuka kuti vanhu vawane ruponeso. Zvichireva izvo kuti kunyange dai vematongerwo enyika vaiuyawo mukati mekereke, havaikwanisa kuti vaite maslogani nekuti mukereke hamuitwe zvematongerwo enyika. Mukereke munoitwa zvaIshe Jesu Kristu, ruponeso rwavanhu uye nekuratidzwa rudo rwaMwari rwepamuchinjikwa.
Bishop Kanyenzura, muri kutsigirana nezviri kutaurwa naPastor Matininga, asi imi muri mutungamiri webato rezvematongerwo enyika, Zimbabwe Transformative Party, munozvipatsanura sei izvi?
Hongu, ndiri kutsigira zvekutaurwa naBishop Matininga kuti dambudziko riri kuvatungamiri vemakereke vanobvuma kuunza mapoliticians pamapopiti pavo. Asi regai ndiwedzere nechitiko, ivo mapoliticians vacho vane dambudziko zvakare. Nazvino mapoliticians vakawanikwa vachienda kunomira pakamberi pevanamati vachiita maslogani avo vachitsvaga mavhoti, vari kutosvibisa kereke yaMwari, vari kusvibisa nzvimbo yaMwari sezvakaita Bheushaza rimwe zuro kuti kwakanzi nhasi chaiye maitwa pachikero naMwari waero maboko apera akafa usiku ihwohwo. Saka vatungamiri vemapatisa pavari kuenda pamberi pemaungano vari kutotsvaga chituko kubva pamberi paMwari, vanotukwa naMwari. Then toenda pamubvunzo wamandibvunza kuti munozvipatsanura sei kana tiri kukereke tiri kuparidza shoko raMwari, akasiyana nekutsvaga mavhoti. Saka ndiwo mutsauko uripo.
Pastor Matininga, munoti
Bishop Kanyenzura vataura zvakanaka, zvakanaka chaizvo chaizvo. Kereke haifaniri kuita zvematongerwo enyika. Matongerwo enyika tinoita sedunga munhu.
Bishop Kanyenzura, tipete chirongwa. Munoti vazhinji vamwe vemakereke vanopedzisira vaakutengwa nezvipo nevezvematongerwo enyika.
Tikatarisa mapoliticians vari kuuya nezvipo, zvipo zvavo zviri kubva kupi? Iko zvinotinge mari dzere dziri kudiwa dzebod. Ipatinoona kuti mumwe munhu aripiwa 205,000 for example, yabva kupi? Saka izvozvo hatizvitendere mukati meimba yaMwari. Imba yaMwari inofanira kumira yakazvimiririra.